You are listening to WRIRLP 97.3 FM Richmond. My name is DJ Dowdy. It's time for the Motherland Influence. Welcome to the Motherland Influence. My name is Dowdy. I'm here with you every week with Greybeard, bringing you 2 hours of African, Latin, and Caribbean sounds. Greybeard is playing Pong tonight, fooling around instead of doing his job here with us. Now, I hope he wins. Hope he has a good time. He deserves a day off to have some fun. It's actually a three-day Pong tournament. Maybe he'll bring home the bacon. Start off the program today with a little bit of Senegalese music from a new CD that I've just been enjoying the heck out of. It's a compilation of music from a singer, Mar Sec. The name of the CD is Vagabond, from Super Cap Vert to number one on the Taranga Beat label, just came out. I'm going to play a track off of this one called Kyra, featuring Mar Sec, along with the Star Band of Dakar. Live tracks recorded in St. Louis in the 70s. Hope you enjoy it. Stay tuned for more great sounds here on the Motherland Influence. As always, the number here, area code 804-649-9737.
Il est mano de l'humanité. ban ba ban na da banyal pula loko man ta defal ko kisikin banyal
Come on.
Yeah.
kagisi taka kawagisi koli nyempono kokeye wiko keba wala koli jiki koroka na soko manika dakela na soko kie ni na soko te keme molo bimolu odina tosi labi musodi ila ila farapina musulu ni segele ningu ketodia nyapo nyate. Di sini dema kama kadita kala goro kalu jote kubento di eke maludi molu niko tunye mafa bento di furu nyoma vila demaro molu niko tunye mafa bento di muso iye basili baro muso iye nenine baro tunye lono kubento di.
Support for WRIR comes from R&L World Music Company, 2833 Hathaway Road in Forest Hill Antiques. R&L World Music is Richmond's portal to a world of handmade musical instruments, including sitars, balalaikas, singing bowls, and more, on Facebook and the web at R&L World Music. And WRIR is sponsored by The Magpie, a locally owned gastropub serving dinner Tuesday through Saturday and brunch on Sundays. The Magpie, 1301 West Lee Street, and on the web at magpierva.com. We just heard two songs from Guinea. Before that, two songs from Senegal. The last track was from the new CD from Foti Baro. New CD called La Vérité on the Loose Africa label. Heard the song called Musulu. Before that, Ousmane Kouyaté, a great guitar player who actually played with Salif Keita for a number of years, the Malian singer. From his solo LP of his, a really nice old LP called Kefimba, we heard the song called Kamalea. Before that, from Senegal, we heard Diamonote from Étoile du Mille, from a CD called 100% Pure Double Concentré. And before that, Mar Sec, for a brand new CD on the Taranga Beat label called Vagabonda, from Super Cap Vert to number one. We heard the song called Kyra. All right, let's hear something now from Ghana. Let's hear something from the Powerful Believers. Great band. What a great name for a band, huh? Hey, we're going to hear the title cut from the LP, Esi Somawo.
Esi suma, eshe homa, papa bi adie wudia woni obi amusio wokwa madam esha homa papa nono eda homa woni obi amirio obi dobia no bi nim odomogu ahodo pi obi do ya ho ofe obi die ya nkwande obi die ya nkomode nkoa nasimi ni onde ye wudo die otimi ba mi nkomode ma mi kra ba mi ho wase a shimi nkwan etime de mi wan ma o fa mi ya wudie da fa mi ya wudie da ode e wu be ku mi Mimi wati aseso bien to me to try one name. Ne bien mano kwan ne wodom ah oda. Minyo domo akwadwo. Emma me hwiri me do fui. Eti da bia me ma woni atwam so. Ama wo kra ban ho. Oh ode. Papa no no. Sami obi namu asusu dwene. Sami obi namu asusu ka. Nadi boni ni metrim. Ade akosa metrichirim kwa. Oncha na me ba beda. Eda no soboa. Na me da woda. Oh, odo. Mi si mo ako mo nto uyem.
Esi su mam. Eshe ho mam. Papa bi. Adie wudia, uni obia mwusio, wokwa madema. Eshe homa, papa nono, eda homa, uni obia mpirio. Esi suma, eshe homa, papa bi. Adie wudia, uni obia mwusio, wokwa madema. Eshe homa, papa nono, eda homa, uni obi ambirio. Oh,
me say, or don't talk a crap, none any concourse, none any jumps near 24, or beat your up of friend, yummy. Me drafu tu beja mi mwana na se uja mi mwami wu odonti uja mi amefon odon uja mi arewo befumi uti me wu mareji trenye nane wu itu adobo mi komopa netu me futupa eya kama sempa na doni mwaya Ukomodenti na miwi Ukomodenti na mintu minti miwi Eda mese buon pa me dauda Au, unti mewu Esi suma Eshe homa Pape bi Adie udia Uni obia mumushia Unkwa madema Eshe homa Papa no no Eda oma Uni obi ampirio Ego ura ko denki Ya ofi agra bi buwa Abu Adede, Okodi di Akurasi, Abede Kum. Into a dog, Kahunu said, So I'll call him Pa, or best time that one chain. Would you be? I won't tell you, now be any more now. Is this so, Mom? Is your home, Mom? Papa B. Adia Udia, Uni Obia, Monsieur, Wokwa, Madame. Eshe homa, papa nono, eda homa, uni obi ampirio. Esi suma, eshe homa, papa bi, adie udia, uni obi amamusio, wankwa madema. Eshe homa, papa nono, eda homa, uni obi ampirio. Esi suma Odo Eshe homa We'll be right back.
katambunai, makara katambunai, tamura hui, makara katambunai, tamura hui, anashankai, tamura hui, anashankai, tamura hui.
Right, that last track was Pedro Miguel y sus Maracaibos from Peru, from the CD Peru Maravilloso, Vintage Latin Tropical, and Cumbia, brand new CD. We heard the song called Piranha. Before that, another nice new CD from music from South America, from Abelardo Carbono from Colombia, also a Maravilloso album. This is El Maravilloso Mundo de Abelardo Carbono. On the Vampy Soul label, we heard the song called Shalkari. Before that, The Powerful Believers. Nice long track off of an LP. Title cut from the LP, Esi So Mo from Ghana. Support for WRIR comes from the Richmond Center Stage, presenting Sweet Honey in the Rock December 16th at the Carpenter Center, 600 East Gray Street. An a cappella ensemble, Sweet Honey in the Rock, presents African-American legacy and traditions with Latin, Chinese, African, and Hebrew influences. Monday, December 16th at 7 p.m. at the Carpenter Center. Information at richmondcenterstage.com. This time of year, what does sinusitis, most sore throats, bronchitis, runny noses, and a regular cold have in common? They're upper respiratory tract infections usually caused by viruses that cannot be cured with antibiotics. Inappropriate use of antibiotics, like taking them when you have a cold or the flu, can contribute to the spread of drug-resistant bacterial infections. The Centers for Disease Prevention and Control have information about antibiotics, drug-resistant infection, and better ways to combat cold and flu symptoms on their website at cdc.gov/getsmart. All right, let's, where are we going to go from here? Let's, I had something queued up, and I forgot what it was. Okay, it's the first cut off of a CD. Ah, I'm going to play some, I don't know if a CD, off of an album. I got this album lying over here, and I didn't even notice it. From Zimbabwe, the name of the group is Vishavane Sounds, and the name of the album is Mutungai Gava, and we're going to hear the first track. Enjoy.
Mutongi gawa maezani se Kutonga mosha kunode wakashina Kutambira chokwandisa Mutongi gawa maezani se Samutongi gawa maezani se Samutongi gawa maezani se Gava ndiye gama enzanise Tatende Ingwe Yakanga jaira kugara ichingo bata zvipfuwo zvevanhu ichingo dya Vanhu nokuteya chizarira Ingwe nokusviko bata muchizarira muya Nokupedza vhiki nhatu dzose irimo Zvino yakanga yanzwa nenzara zvokuti ameno Kuzoti nerimwe zuva Yakaona munhu achifuro zvakachena kwaenda Zvikanzi Munhu Shamwari munhu Ndoye upano ndipedzereo Ndagara muno kuvhiki nhatu dzose Hapana kana shanambodya kana chimwe Ndotofira muno nenzara Ndibudisewo hama yangu Zvikanzi Zvikara makai pakaimi Ndikakubudisa unopedzisira wondidya ipo pano. Zvikanzi kwete kani. Unenge watoponesa umwe waMwari kudai. Ndibudisewo hama yangu. Munhu ndokunzwa tsitsi. Ndokuzarura chizarira. Imwe ndokubuda panze. Zvikanzi. Ndagara muchizarira Ndangani shariwa nepisimba rokunotandanisana nemhuka musango Ndotodya iwe Uri nyama iwe Hey Zvikanzi kwete kani shamwari Ko handiti watiwe kana ndakubudisa hundichi Zvino iko zvino wati wandidya zve Zvikanzi ndinotokudya chete Zvikanzi zvakanaka Ine hangu handirambi kuti undidye Asi ndanga ndichikumbira kuti munobvunza zvinhu zvitatu zvoga Tinzwe kuti zvinotenderana newe here kuti undidye Kana zvatenda wondidya hako Zvikanzi ende Uri nyama iwe Sangana ne mombe Zvikanzi Joke muchitiri misa munda menyu moti torera mukaka wedu muchinopa vana venyu vedu isu mombe vachifane nzara jiwa uri nyama iwe hey. Ndobva vasangana nomunhu munhu bako nomwakeka akanzwa kufara zvikuru zvikanzi munhu samari munhu dai uni nzuro twuri pano twu ini ndasvikaona imba iri muchizarira ndokuibudisa zvino imba inotinoda kundidya kwaunoonawo sei zvikanzi vanhu magara hamuna kunaka kaimi kakubetsera mangwana unondipandukira vanhu magara hamuna kwenyu dyiwa uri nyama iwe hey. Ndokubva vasangana negava raenda vozvarukwa raenda zvikanzi gava samari gava chinyi zvikanzi ini nasvikaona imba iri muchizarira ndokuibudisa zvino imba inotinoda kundidya kwaunoonawo sei zvikanzi handiti imbe ndiyo yakuwana iwe uri muchizarira ikakubudisa ka saka inofanira kuti ikudye zvikanzi kwatekani handisini ndanga ndiri muchizarira ini zvikanzi zvamboitikira kupiko zvauri kutaura izvozvo zvikanzi apo zvikanzi kure here zvikanzi kwete zvikanzi handeka tinoona pazvaitikira ndokusaka voisu tichiti
kutanga vhosva kunoda wakasvika kutambira chokwadi samutongi gava maenzanise kutanga mhosva kunoda vakasvika kutambira chokwadi samutongi gava maenzanise samutongi gava maenzanise samutongi gava maenzanise
vasvika pachizarira zvikanziya handiti vemunhu wanga uri mukatumu pinda maunga uri tione zvikanzi kwetekani handisini ndanga ndiri muchizarira ini zvikanzi wanga ari mundiani ingwe ikati ndini zvikanzi kurumidzai mumire pamanga muri meni musandipedzera nguva yangu ingwe ndokupinda kamuchizarira zvikanzi kwapa panga pakapfigwa here kana kuti panga pakazaruka zvikanzi nemunhu panga pakapfigwa zvikanzi sezvizvizvika gava richipfiga zvikanzi kwewe munhu wanga wakamira papi zvikanzi ndanga ndimire papapo zvikanzi kurumidzai mumire pamanga muri mheni musandipedzera nguva yangu munhu ndokunomira paangarika zvikanzi wanga wachiitei zvikanzi ndanga ndichiendawo zvangu ndanga ndichienda ini zvikanzi chienda ka ei hey.
Kutanga mhosva kunoda wakasvika kutambira chokwadi samutongi gava maenzanise kutanga mhosva kunoda wakasvika kashiga kutambira chokwadisa mutongi gava maenzanise samutongi gava maenzanise samutongi gava maenzanise.
Defenders Live, making the political tangible and the activism viable. This is Anna Edwards, your host for Defenders Live, Mondays at noon on WRIR, 97.3 low power FM radio, and live streamed at WRIR.org. Join us as the struggle is creative and we want you to keep it up.
And broadcast at WRIR is made possible in part by Rostov's Coffee and Tea, 1618 West Main Street, now featuring home delivery everywhere in the city. Details on the web at rostovs.com. That last track was Mutongi Gava from the Zvishavane Sounds of Zimbabwe. That's the title cut of the album on the Grammy Records label. Before that, Pedro Miguel, Jesus Maracaibos from Peru. So we've been jumping around a little bit here on the Motherland Influence. My name is Dowdy. I'm here with you every week, usually with Greybeard, bringing you 2 hours of African, Latin, and Caribbean sounds right here on WRIR, your favorite radio station. That's WRIR-LP 97.3 FM Richmond. And we're here for you every week. I want to thank everybody who donated during our fund drive. But remember, you can always donate. Just go to www.wrir.org and hit the donate button. If you like what you hear, you want to keep us on the air, you enjoy it, just let us know. You can also call area code 804-649-9737. Thanks for your call so far today. Rodney, nice to hear from you today. I hope you're still listening.